Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa neZimrai chitiri kutora danho iri senzira yekugadzirisa dambudziko rekunonoka kubatsira vanhu vanenge vachida kupinda munyika. Zimrai inoti munhu anotadza kutevedza mutemo uyu anobhadhariswa faindi. Mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vanoti pabepa, mutemo uyu unoratidza kuva wakanaka asi nguva zhinji mitemo iyi haitevedzwi nehurumende. VaMaguraminga vanotiwo zvakakosha kuti dai vedzimotikari dzinotakura veruzhinji vachipiwa mukana wokuisawo pfungwa dzavo panenge pachiiswa mitemo mitsva inovabata.
Tichiutarisa pabepa mutemo uyu mutemo unoratidza kuti unenge uchiuya kuzoshanda, but kushanda kwaunoita maitirwo azvinozoitwa akasiyana nemanyorerwo aunenge wakaitwa, nekuti zvinozoitika paground hazvisirizvo zvinozobuda semanyorerwo azvakaitwa pabepa. Tinenge tichitarisa kuti mutemo uyu usati watombovapo, madrivers akawana mukana here? Nekuti madrivers ndo anenge aine marori, madrivers ndo anenge aine mabhazi acho anenge achikurusa nevanhu, ndo anenge wakatakura zvinhu izvozvo izvo nemakombi. Saka kana vachinge vasina kuisa pfungwa dzavo ipapo, chinhu chinei chakangotangira kune vamwe kana kumaauthorities achikwanisa kuunza solution yakakwana?
VaMaguraminga vanoti zvinganetsa pamutemo uyu inyaya yekuti vatyairi vanenge voda kuti vashandise mishina inoratidza zvinenge zviri mumabhegi evafambi sezvo vachikwanisa kunyeberwa zvinenge zvakatakurwa nemunhu.
Izvozvi dhiraivha ane mushini here unotarisa zvinhu zviri mubhegi kana mushini unokwanisa kuziva zvinhu zvakatakurwa? Zvinhu izvozvo izvo zvinofanira kutanga zvaonekwa. Nekuti tichi tichazvitaura sometimes zvinenge zvisina kumira zvakanaka, it can be too late, nekuti mutemo wakutenzwa wato wako. Saka tiri kumbira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa titange tagara tese pasi kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira pasi, uri kuuya here kuzoadhiresa problemu iripo. Saka haiti nyaya yangomhanyira kuti aisa mutemo, but inyaya yekuona kuti tisati aisa mutemo, mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko anga achisangana nevanhu pakufamba?
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe Vanyasha Muchitwa vanoti kuti mutemo uyu ushande zvakanaka panoda kunyatsotsanangurwa nzira dzekuti mazita evanhu nezvakatakurwa izvi zvinosvitswa sei kuZimra.
Kuti unyatsova uripo zvinoda kuona kuti system yekuti vanhu vacho maoperators emabhazi vanofamba nemacross border varatidzwa here echannel kana kuti nzira yacho yavachasvitsa the list yemanifesto yavo kuZimra yacho, and then zvionekwa futi kuti ichasvikawo ine nguva here. Zvakuda kuti kana vati inosendwa nemaemail zvauda kuonekwa kuti maemail acho ari kushanda here uye akamira sei.
Asi imwe unyanzvi inoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti havaoni mutemo uyu uchibudirira nekuti Zimra haisati yava nemichina yechizvino zvino inoita kuti zvairi kuda zvive nyore.
Izano rakanaka, asi handione richibudirira kurerutsa mitoro yemitero pari zvino. Takatarisa kuti Zimra computerization yavo kana kuti zvavanoshandisa zvine chekuita neumhizha neumhetura zvichiri zvakasaririra zvakanyanya, zvinozokonzera kuti dzimwe nguva information iyoyo isasvike kwavari. Takatarisawo futi kuti mumigwagwa dambudziko ramasaisai, dambudziko guru rekutotiwo kuenda kuri kuitawo magetsi nezvimwe zvakadaro zvinokonzera kuti izvi zviri kudiwa neZimra zvisanyatsa kukwanisa kuitika, nekuti dzimwe nguva vanotumira vanenge vatumira asi nekuti kunenge kusina magetsi kuZimra zvinhu zvinenge zvisinganyatsoshanda zvakanaka.
Urongwa hweZimra huri kuitwa zvichitevera mari yavakapiwa nebhanga reAfrican Development Bank kuitira kuti ivandudze mashandiro ayo kuburikidza nekutenga mishina yechizvino zvino inoita kuti Zimra ikurumidze kuwana mari yemitero inobhadharwa nevanhu nemakambani vanenge vachipinda nezvinhu kubva kune dzimwe nyika. Bhanga reAfrican Development Bank rakapa Zimra mamiriyo masere emadhora ekuAmerica kuitira kuti bazi riri simbaradze mashandiro aro pakubhadharwa kwemitero. Kurukota rezvemari vaMtuli Ncube vakati mari ichabatsira kusimbaradza Zimra panyaya dzekutambira mitero pamwe nekurerutsira veruzhinji nemakambani kubhadhara mitero. Vachitaurawo pakasainirwa chibvumirano chekubatsira Zimra nemamwe mapazi ehurumende, Commissioner General weZimra Amai Faith Masani vakati mari yavakawana ichavabatsira zvikuru pakuvandudza mishina yavo nemabasa avo pakubhadharisa mitero yakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.